manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC
lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera nhasi uri musi wechishanu che19 2017. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi uwandu hwevanhu vakafa mutsaona yebhazi reKing Lion hwosvika pavanhu 45 mapato ezvematongerwo enyika anoungana muBulawayo pamusangano wekukurudzira vanhukadzi kuti vavhotera nemusarudzo dzegore rinouya MDCT inomisa basa makanzura ayo maviri emunoton ayo ari kupomerwa mhosva yekuzvidzabato. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mitumbi inosvika 20 nemupfumbamwe yevanhu vakafa patsaona yakaitika kuNyamakate nechitatu yazivikanwa nehama dzavo apo uwandu hwevakafa huri kuramba huchikwira. Mutoro wedu wenhau Arthur Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Uwandu hwevanhu vakafa mutsaona yebhazi reKing Lion iro rakabheuka kuNyamakate apo raibva kuHarare richienda kuLusaka, Zambia hwakwira kusvika pa45. Hama dzevafi dziri kutarisa vafi paimba inochengeterwa vafi pachipatara chechinhoi kuti dzione hama dzavo chaidzo sezvo vakawanda vakakuvara zvakaipisisa kumeso. Vakafanobata chigaro chemukuru wechipatara chechinhoi Matron Mavis Dhue vanoti pari zvino mitumbi inosvika 20 vazivikanwa nehama dzavo. Amai Dhue vanoti mitumbi yazivikanwa yatotanga kutorwa nerubatsiro rwehurumende.
Mitumbi yaidentifaiwa nehama dzavo 20 yemitumbi. Vanhu vachiri kuuya kuti vazoona kuti hama dzavo here vagwaidentifaya. Endi vazhinji vachona vakaidentifaya vatotanga kutotanga kukorekta mitumbi neassistance yehurumende.
Nekune rumwe rutivi, dzimwe hama dzevafi dzinoti dziri kushaya mari yavaiziva kuti vafi vainge vanayo sezvo vaienda kunohodha. Muzvari Melody Chavaridza vanoti hama yavo yainge iine mari inosvika $200,000 asi mari iyi yashayikwa.
Mari yese haina kukana kumbowanika yese nepaperback yanga ine zvemafoni.
Asi Superintendent Mupande vakataurira vanhu vaibvunza midziyo yehama dzavo nezuro kuti zvinhu zvose zvine mapurisa.
Mavhanebhuzika ane nyaya yekuti hatiterwura kutikuti mupurisa anogona kuba nesi anogona kuba. Saka isu tine purosija yatoshandisa samapurisa kuti pangoitika accident tigona kutaura mapurisa kuti iwe newe ndima responsible nekuita se nekuona zvinhu izvi zvezvipapapo. Hakuna munhu anotora chimwe chinhu chisina kusainirwa. Saka mavhalepuzimunyayekutya tinokupai.
Zvichangadaro vanhu vataura neStudio 7 nezvetsaona iyi vanoti mabhazi eKing Lion anofanirwa kumbomiswa kufamba kusvika ongororwa ose kuti anokodzera kutakura vanhu here. Mumwe wevanhu ava vatichafa gore vanoti mabhazi eKing Lion anoita tsaona huru pagore rega rega nekudaro anofanirwa kubviswa mumigwagwa.
Tinongotorinani vatingotongotobvisa mabhazi acho murodhi vatsauraye vanhu nokuti rodhi yauri kufamba yakaidistance hombe zvenano zvava nanayire zvavo.
Izvo zvinotsigirwa nemumwe mufambi vanicolas paspamire avo vanoti mabhazi eKing Lion anofanirwa kumbomiswa kufamba sezvakaitwa mabhazi ekwamhunga nekuda kwetsaona dzakawanda mumigwagwa.
Hatichi kutevera mutemo here kana munhu akakwanisa kumbomisiwawo aita zvakafanana neizvozvo neiyeyo ari sapozi kumbomisiwawo.
Tsaona dzemabhazi nguva dzemandero dziri kuwandisa munyika. Mwedzi mishoma yapera, rimwe bhazi reProliner rakabheuka richibva kuSouth Africa pedyo neguta rechivhu rikauraya vanhu makumi maviri. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndine Ata Chigoriwa.
Mutungamiri wedare reSenate amai Edna Madzongwe vanoti kunyange hazvo uwandu hwemadzimai wawanda muparamende pane mukana wekuwedzera nhengo idzi kuti dziwande semawandiro akaita vanhukadzi munyika. Ivan Chifera anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pazuva rechipiri rezviratidzwa zveparamende zveParliament Open Day, amai Madzongwe vati madzimai awanda chose mudare iri kana zvichienzaniswa nepakatanga paramende muna 1924 apo paive nemudzimai mumwe chete mudare iri. Vatiwo uwandu hwemadzimai hwange huri kukura kubva muna 1980 kusvika pari zvino apo pave nenhengo dzechidzimai zvikamu makumi matatu nezvina kubva muzana panhengo dzese dzeparamende. Asi vanoti havasi kufara kuti varume ndivo vachakawanda muparamende.
Saka apa tiri kuona nhamba dzedu dziri kuonda hadzo mbichana 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 mbichana. Ndo pari kutishungurudza ipapo kuti isusu ndisu tiri kushandira vanhu kumaconstituency. Asi hasati nhamba yedu haisati yawanda. Kunhambawo dzeuwandu hwevanhu muZimbabwe isusu chikamu chedu kubva muzana tiri makumi mashanu ane mbiri. Saka takawanda.
Mutevedzeri wemutauri wedare reparamende reNational Assembly amai Mebo chinomona vatiwo zvakakosha kuti vanhu vavhotere madzimai kuvamirira muparamende nekuti ndivo vanonzwisisa matambudziko avo ose.
Tinoda kuencourage vanovhota kuti ngavazive kuti mudzimai ndiye anenge akakumiririrai kutaura zvinetso zvenyu, nekuti panoshayika chipatara zvinonetsa mudzimai. Amai vemurume vanoendeswa nemudzimai kuchipatara. Saka zvinonetsa ikoko, zvinonetsa mudzimai. Saka ngatitume mudzimai uyu kuti aende kuparamende anotaura zvinetso zvedu, anenge ataura zvinetso zvenyika yose.
Mukuru wechikoro chepamusoro cheWomen's University in Africa amai Hope Sadza vanoti zvinogona kuti madzimai akawanda avhoterwe kupinda muparamende, vachiti madzimai akawanda pari zvino achiri kutya kupinda munyaya dzezvematongerwo enyika.
Ndinofunga zvinonetsa madzimai vanofira kuti pamwe hatingatauri zvinonzwika kuparamende, nekuti variko vane njere dzakangofanana nevarume, vati kuti vauye uku vonoziva faiti yekuti pinda muparamende inonetsa. Ndofunga ndopanotanga nyaya yacho iyo. But kana vapinda imomo handizoti vanonyararirei, nenzira yekuti pfungwa dzine mudzimai dzakangofanana nemurume. Ende ndambozvitaura mu 52% madzimai, ko umwe ndiye asingapinde imomo. And ndofunga zvichapera in another 5-6 years tichasvika paedge yekuti munhu wese womukadzi anozvigona, munhu wese murume anozvigona.
Amai Madzongwe vanoti budiriro huru yemadzimai yakauya muna 2013 apo pakaumbwa bumbiro remutemo rinopa madzimai zvigaro makumi matanhatu zvisingakwikwidzwe mudare reNational Assembly. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.
Bato reMDCT kana kuti rinotungamirwa navamogeni tsvangirai nezuro rakadzora nhengo dzaro mbiri dzanga dziri makanzura eguta reNorton vaiga upenyu takawira veward 11 pamwe navasolomon nerutanga veward 1 richivapomera mhosva yekushanda nenhengo dzezanu PF mukuedza kubvisa pachigaro meya veguta iri vanove nhengo yeMDCT. Munyori mukuru weMDCT vaDouglas Mwonzora vanoti makanzura maviri aya akatyora mutemo webato kuburikidza nekushanda nenhengo dzezanu PF mukushungurudza meya ava vanove munhukadzi. Asi vatakawira varamba mashoko avari kupomerwa aya vachitizve havana kumbobvira vamiswa pamberi pedare nebato ravo kana kupiwa mukana wekuti divi ravo rinzwikwe. Vatakawira vaudza Studio 7 kuti vanoona sekunge danho rakatorwa nebato ravo iri riine chekuita nezvematongerwo enyika, vachiti pane vari mubato vari kuda kuti vange vasiri mudariro musarudzo dza 2018. MDCT yanga ine makanzura mapfumbamwe, ZANU PF ine makanzura mana, zvoreva kuti MDC yasara nemakanzura manomwe. Ngatinzwe hurukuro yataita navamwonzora pamusoro penyaya iyi.
Hongu, takamisa makanzura maviri, kanzura nerutanga na kanzura takawira basa. Rekumirira vagari vemunotoni vakamirira bato reMDC. Ndiro chakaita kuti tidaro ndechekuti pane disciplinary issue yakaitika yokuona kansela aya akawirirana nemakansela ezano kuzama kuda kudzinga meya weNorton. Meya sekuzoka munoita ndi meya weMDC. Saka isoso temo yedu webato ndeyekuti kana muchida kudzinga angava meya angava chairman wekansel, kutanga mapiwa mvumo nebato zvinotoenda ku national executive, ku standing committee ne ku national executive tisati tadzinga meya. Saka zvanga zvakuitika nemakanzirazi aya ndizvokuti vakanyora gwaro rekuda kudzinga meya wedu vachipomera mhosva dzavanga vasina kupara. Mai Mufahore vakatozoendeswa ku CID, vakaendeswa ku anti corruption commission, vakazoonekwa vasina. Saka iso hatibvumire makanzirazi edu kuti abatane nemakanzirazi ezanu PF kubvisa meya weMDC. Hatina kufara na izozo. Na izozo takaita withdraw makanzirazi iwayo.
Saka zviri kureva here kuti makanzira aya haachashanda basa mukanzuru kana kuti vanoshanda mukanzuru asi vasiri venhengo dzenyu?
Havachashanda mukanzuru. Takawaita withdraw seku withdraw kwatakaita ma MP mamwe akanga akanganisa aya aya. Zvatinoitira ndokuti tinenge tichida kuti kana munhu apinda neticket reMDC anoita zvinoda bato iroro.
Danho renyu iri rinotambirwa here negurukota rezvekutongwa kwematunhu?
Kasukuwere haana choice panyaya yedu yeconstitution. Kana bato rati ningi hatichamuda sakanzela kana saMP, hapana zvinokwanisa kuitwa negurukota nehurumende ipapapo. Saka anotomuwa withdraw. Takamunyorera tsamba kasukuwere kuti ava withdraw, saka anotowa withdraw.
Avanga vari munyori mukuru weMDCT vaDouglas Mwonzora vari parunare muHarare neStudio 7. Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa 909 AM, pa 4930 kana pa 6065 ne 15460 kHz pa shortwave. Yasvika nguva yekuti timbotaridza zvaitika kune dzimwe nyika. Sarudzo dzakaitwa muBritain nezuro dzakasiya zvinhu zvakaita manyamamire nerongo sezvo bato rinopikisa reLabour Party rakawana zvigaro zvanga zvisingafungidzirwe. Izvi zvakonzera kuti bato riri kutonga reConservative Party rirasikirwe nezvigaro zvakawanda. Kunonzi kuvhota kwakaitwa nevechidiki ndokwakonzera izvi. Kubuda kwakaitwa neAmerica mumubatanidzwa wenyika wekuchengetedza mamiriro ekunze kwazarura nzira yekuti China itungamire dzimwe nyika mune zvekuchengetedza kunze. Asi China ichatorawo mutoro wekushandisa mari yakawanda sezvo kubuda kweAmerica mumusangano uyu kuchipa kuti mari inoshandiswa mukuchengetedza kunze izove shoma. Zvitoro zvizhinji muHarare zviri kuramba kuti veruzhinji vashandise makadhi ekubhanga pakutenga magetsi zvichida musvo wemari kana kuti cash. Izvo zvinonzi zvave kupa kuti veruzhinji vashaye magetsi ekushandisa mudzimba dzavo. Mutoro wedu enau Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Vamwe vagari vemuHarare vanoti havasi kufara nezviri kuitwa nezvimwe zvitoro izvo zvavanoti zviri kuramba kuvatengesera magetsi vachishandisa makadhi ekubhanga zvavanoti zvave kuita kuti vashaye magetsi ekubikisa pamwe neekuonesa mudzimba dzavo. Mumwe mugari wemuWestgate, amai Kundai Mukwena, vanoti vave nemazuva akawanda vachienda kuzvitoro zvakasiyana-siyana zviri munharaunda mavo vachida kutenga magetsi nekadhi ravo rekubhanga asi vachirambirwa. Amai Mukwena vanoti vanotoona zviri nekuti kambani yemagetsi yeZesa idzokere pakare paye pokuti vanhu vanotanga vashandisa magetsi vozobhadhara chikwereti kwete zviri kuitwa mazuva ano zvekuti vanhu vanotanga vabhadhara magetsi kuti vashandise kana kuti prepaid system.
Nemanetsira ari kuita mari mazuva anaya uri kuti ukaenda kumashops uchida unotenga magetsi kana nekadhi wari kukurambira vanenge vachida keshi saka toraramawo sei nekuti apa tinogona kutosvika pakurara nenzara tashaya tisina tarambirwa kutenga magetsi nekadhi saka keshi yacho toiwana kupi tiri kutambudzika nenyaya iyoyo yekuti tiri kurambirwa makadzi vari kuda keshi keshi yachona hatina zvinhu hazvina kumira zvakanaka.
Mumwe mugari wekumeborane amai Geraldine Nyampane Dengu vanoti izvi zviri kunyanya kuvarwadza nekuti havana keshi iri kudiwa nevezvitoro zvakapiwa basa rekutengesera veruzhinji magetsi nekambani inoona nezvemagetsi yeZesa. Amai Nyampane Dengu vati vezvitoro vari kuvapa zvikonzero zvakasiyana siyana pose pavanoda kutenga magetsi nekadhi rekubhanga.
Tinoti tikaenda nebank card zviya unongo ine mari yako mukadhi woenda nebank card rako uchidonotenga magetsi keshi yacho haisi kuwanikaka vanobva kuzoti magetsi hapana. Iwewe wombvaona kana kuti kumashure kwako kune munhu akabata keshi munhu yaya akabata keshi mvanzi magetsi akuita ya online iwo mvwa tisaga ndichimirawo kumashure kweuya akuitirwa nekeshi wodzoka nekadhi rako omvuanza haa offline haa squid. Asi wane keshi chete ndo varu tengeserwa magetsi. Ukazodzoka wane keshi omvuwa tengeserwa magetsi. Isusu keshi yacho toiwana kupi kumabhenga kuna keshi. And chero kadoti utenge neiko keshi avasikubvuma. Ezvine tichakutongofunga edu tidzokere pakudhara paipaya pekuti taitanga edu tashandisa magetsi tozobhadhara kuZesa. Nekuti Zesa yaisambobvunza zvana keshi zvese izvi. Unongonobhadhara nezvauinazvo nekuti vanenge vachidaka mari yavo yemagetsi.
Mumwe mukuru pane chimwe chitoro chakapiwa basa rekutengesera veruzhinji magetsi chiri kuGreencroft vaPatterson Pedzi vaudza Studio 7 kuti dambudziko ravainaro nderekuti havasi kukwanisa kutora mari kubhanga yekuti vahode makopo nemagetsi kana vachinge vatengesera vanhu magetsi nemakadhi. VaPedzi vati bhanga reZimbank kana kuti ZB iro rine michina inoshandiswa nevanhu vanotengesa magetsi aya riri kunonoka kuvapa mari kuti vahode mamwe magetsi kana achinge apera. Nokudaro VaPedzi vanoti sekambani vakaona zvakakodzera kuti vatengesere vanhu magetsi nemusho wemari kuti vakwanise kurarama mubhizimusi. Zvichakadai nyanzvi munyaya dzezveupfumi uye vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe vaProsper Chitambara vanoti chimwe chiri kukonzera kuti mari ishomeke mumabhanga inyaya yekuti vanhu vazhinji munyika vave kuita mabasa emaoko uye vanhu ava havasi kuendesa mari kumabhanga sezvo vachida mari zuva nezuva.
I think kushaikwa kwemari kuri kukonzerwa nezvinhu zvakawanda zvadhabhudhara chekutanga kuti economy yedu yamu informal. Imwe nyaya iri kuitika inyaya lack of discipline yekuti mari iri kubuda ichienda kunze kwenyika. Atinoti pachirungu maillicit financial flows ari kukonzeresawo zvakare nekusagatsikana kwezvinhu muekonomy kuri kukonzeresa matambudziko ekushayikwa kwemari. Nenyaya yekutiwo maexports edu haasi kupefuma zvakanaka, hatina foreign direct investment yakawanda iri kuuya kuZimbabwe. In fact vamwe mabhizimisi vari kutodonha, vamwe vari kutosiya nyika. Saka zvese izvozvo zviri kuita kuti muekonomy mufomo economy mushayikwe mari.
Kuramba kunonzi kuri kuita zvimwe zvitoro kutengesera vanhu magetsi vachishandisa makadhi ekubhanga kunouyawo apo hurumende iri kukurudzira veruzhinji kuti vashandise makadhi pakutenga sezvo nyika yakatarisana nedambudziko rekushayikwa kwemari. Dzimwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi hwenyika dzinoti dambudziko rekushayikwa kwemari richaramba rakapfunya chisero munyika kudzamara hurumende yakwanisa kuvandudza upfumi hwenyika uye mari isisaburitswe munyika zvisiri pamutemo. Ndakamirira Studio 7 muHarare. Ndini Thomas Chiripasi.
Mutungamiri wesangano revarimi reZimbabwe Commercial Farmers Union wawanda chabikwa vanoti nyaya yechirwere chehuku cheavian flu kana kuti H5N8 inogona kukanganisa zvakanyanya bhizimusi rekupfuya huku. Chirwere ichi chinonzi chakabata huku dzepakambani yeIvins muHarare zvakapa kuti iuraye huku dzinosvika zviuru zana nemakumi mana. Bazi rezvekurima nevakuru vekambani iyi vanoti chirwere ichi hachina kuzopararira asi izvi harisi kumisa nyika dzakaita seSouth Africa, Mozambique neBotswana kuti dzirambe kutenga huku nemazai kubva kuZimbabwe. Nyika idzi dziri kutyira kuti chirwere ichi chinogona kupararira uye vamwe vari kukumbira bazi reUnited Nations reFood and Agriculture Organization kuti ripindire mukubatsira Zimbabwe. Asi mukuru wezvekurapwa kwemhuka Dr. Josephat Nyika vaudza Studio 7 kuti hapana chekutya nekuti hurumende yakwanisa kumisa kupararira kwechirwere ichi. Nyaya yekuti huku dzinosanganawo neshiri dzemusango inonzi inopa kuti chirwere ichi chipararire nekukurumidza. Chirwere ichi chinonziwo chinokwanisa kuparadzwa nevanhu. Mukuseya nyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata vachabikwa avati nyika inogona kurasikirwa nemari nekumbomiswa kwekutengwa kwehuku kunze.
Kurimwa kwehuku kwava kwakura chaizvo, varimi vabereki nevakuru vakati kutarisa kuti dambudziko rechirwere ichi richaita kuti nhiyo dziite shoma, maketi yanga ichitengeswa kunze iye tinonzwa kuti pane nyika dzakati dzakumbomira kutenga nyama yehuku kubva muno. Asi tiri kuwana pfungwa dzakanaka, tiri kuwana kurudziro yakakwana inofadza kubva kudhipatimendi redu rinoona nezvemhuka veterinary service vari kuti chirwere ichi vachibata pachanga chiri papo chaitwa pachiunyenzi vaita contain it tabatwa achitaendera mberi neunyanzvi hwatinoziva kuti vanogara vainahwo toziva kuti chichatosvika pakuti chirwere ichi chichazopera chose zvisingatitorere nguva yakareba.
Asi pane dzidziso yakakwana here iri kuitwawo kuvarimi nguva nenguva kuti vadzivirire kupararira kwezvirwere zvakadai?
Ya, varimi vanodzidziswa chaizvo nokuti vashandi vehurumende vanoona nezvemhuka idzodzidzi tinavo vakawanda pawadhi yega yega kuti pane munhu wani aripo. Varimi vanobva vachikurudzirwa kungwarirai zvirwere so zvino kuti varimi vanoziva kuti kukata zvirwere ka murimi ndiye anorusa so zvake zvinofanira kuhuku. Varimi vagara vachiziva chirwere chinonzi Newcastle chete chinogona kutsvaira muhuku dzese parimatizi saka vanozviziva ichichi hachi chirwere icho chichabudira muvarimi vese, chirwere chabudira nzvimbo imwe chete inochenjerwa huku and yangu imuda ipapo kavarimi vese vakabva vatoziviswa nemawairezi nenews dzakawanda wanda nemadhomeni achovaudza kuti ngatingwarirei chirwere chakadai 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 kadai. Saka panyaya yekuziva hapo hatina hatisvipike napao zvati varimi vedu vari kuziva.
Mutungamiri wesangano revarimi reZimbabwe Commercial Farmers Union vaWanda Chabikwa vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Mumwe vevechidiki vari kuuya kuAmerica svondo rinotevera pasi pechirongwa cheMandela Washington Fellowship kuzodzidzira utungamiri neutongi hwejekerere, Dr. Edgar Munatsi, avanova mutungamiri wesangano ravana chiremba reZimbabwe Hospital Doctors Association, vaudza mutungamiri Nkomo weStudio 7 kuti vari kutarisira kudzidza zvakawanda zvichabatsira veruzhinji munyaya dzezveutano.
Ndingati ndinonzwa kufara, asi pamwe chete izvi tinika kusuruwarawo kekuti chirongwa ichi chiri kubvawo kuAmerica. Zvinoratidza kuti isu vatungamiriri venyika dzedu dzemuAfrica havasi kuona potential yatinayo sevane chidiki kuti tigozotungamirirawo. Saka zvinhu zvakanaka zviri kuitwa nevaamerica kuti vatifundise kuva vatungamiriri vane hunhu, vanogona kutungamirira vachiteerera zvinodiwa nevanhu vanenge vavatuma kutungamirira. Asi tinenge tichishuvirawo kuti dei hurumende dzeduwo dzemuAfrica dzaonawo kuti vechidiki vanhu vane ramangwana rakajeka vanokwanisa kufundiswa kuita vatungamiriri vanogona kuita basa ravo.
Zvii zvamuri kutarisira kuwana muchirongwa ichi?
Muchirongwa ichi tiri kutarisira isu kunodzidzawo nzira dzinoshandiswa neAmerica kudzidzisa vatungamiriri vechidiki kuti vakwanisewo kupinda muzvigaro zvakasiyana siyana, mungava muhurumende kana mumabhizimisi nemuzvimwe muzvirongwa zvinoita kuti upenyu huenderere mberi. Zvakarezve tinotarisirawo kusangana nevamwe vechidiki vari kubva kunyika dzakasiyana dzemuAfrica tichinzwawo zvavari kuita kunyika dzavo, zvinoita kuti mumaruwa mavari kugara nzvimbo dzavo dzibudirire ende kuti vari kuzviita sei, kana pane zviri kuvanetsa zvikwanisa zvacho zvii uyezve vanozvikunda sei.
Muchange muchidzidza zvidzidzo zvei uye muri kune chipi chikoro?
Ini ndichange ndichidzidziswa chidzidzo zvekumabhizimisi yavanoti business and entrepreneurship kuUniversity of Iowa.
Semuno arichiremba pane zvamuri kutarisira here kudzidza zvakanangana nenyadzi utano?
Hongu, ndinotarisira kudzidza kuona ndichida kuzofamba muchionawo muzvipatara zviri munzvimbo yakati nemuaiwa mandenge ndiri imomo, ndichiona kuti vanotungamirira zvipatara vanozvifambisa sei, kunyanya-nyanya maererano nekubatsira vanhu vanotambura vasina mari zvakafanana nekubhadhara kana kuti Medicare kana kuti health insurance. Vanoitawo sei kuti vamumaruva vanenge vasina mari vakwanise kubatsirikana.
Dr. Edgar Munatsi nemumwe vechidiki vari muchirongwa cheMandela Washington Fellowship vari kuuya kuAmerica svondo rinouya vanga vachitaura vari parunhare namutungamiri Nkomo weStudio 7.
Mashoko anotevera anoratidza pamire hurumende yeAmerica. Kwenguva inopfuura gore nechidimbu, vatongi venyika yeVenezuela vange vasisatevedzeri matongerwo enyika yavo sezvinodiwa nebumbiro remitemo yavo, vachitaura kuchikwata chemubatanidzwa wenyika dziri kuchamhembe kweAmerica. Mutevedzeri wemunyori anoona nezvematongerwo enyika muhurumende yeAmerica, vaThomas Shannon, vakaratidza kushungurudzika kukuru pamusoro pekunetseka kuri kuita vanhu vazhinji muVenezuela, vachiti kutengeserana kwave kunetsa nekuti upfumi hwenyika huri kudzokera sure, izvo zviri kukonzera kuti vanhu vatadze kuwana zvokudya nemishonga. Mumwedzi miviri vanhu vachiratidzira kusagutsikana kwavo, vanhu vanopfuura 60 vakaurayiwa, chiuru chevanhu chikakuvadzwa uye zviuru zvitatu zvevanhu zvikasungwa, kusanganisa 330 evanhu vakatongwa mumatare emauto. United States inokurudzira hurumende yeVenezuela kuti igamuchire sarudzo dzakasununguka munyika, kuti ikudze avo vakasarudzwa kumiririra vanhu, kuti ibate vasungwa zvakanaka ichivapa kodzero dzavo, uye kuti ibatsire nokuchengeta vanhu vayo zvakanaka. Aya mashoko anoratidza pamire hurumende yeUnited States. Amaverengerwa neni Tanonoka Wande.
Munhau dzemitambo, chikwata chemawarriors chawedzera mwando mugadziriro yacho yemutambo we-2019 Africa Cup of Nations neLiberia uyo uriko muNational Sports Stadium neSvondo. Ngatinzwei kumutori wedu wenhau dzemitambo, Michael Kariati.
Chikwata ichi changa chiri muNational Sports Stadium nhasi mangwanani kugadzirisa pasara. Vakanangana nekukunda mumutambo uyu, uyo vanofanira kutora mapoints ese matatu kunyange zvikaoma sei. Vatambi vese vakadaidzwa kunze kwaSimon Chuma uyo akakuvara vanga vari mubishi regadziriro, murairidzi wavo Norman Mapeza achiti iye hapana chimwe chavari kutarisira kunze kwekurova maLone Star ekuLiberia aya pamwe nekutora mapoints ari kudikanwa.
Tarisa kuti tinge tichikunda, ndo mutambo wedu wekutanga wemaAfcon qualifiers. Saka zvinge zvakakosha zvikuru kuti tikwanise kuti tivane 3 points. Zvatiri kushuvira kudai zvinge zvichizoitika musi Sunday.
Mapeza ati haasi kukwanisa kudoma chikwata chake chevatambi 10 kusvika svondo mangwanani, sezvo achiri kuda kuongorora vamwe vatambi vake vanga vakakuvara kuti aone kuti vanenge vagwinya here zvekupinda munhandare musi wemutambo uyu.
Pane vamwe vari kungoti kukwara kwacho tunovati malight injuries. Patinosvika musi Sunday anenge anani.
Asi mugadziriro yaitwa nhasi zviri kuratidza kuti kapteni wechikwata ichi Knowledge Musona, Tendai Ndoro nakuda Mahachi ndivo vachange vaine mutoro wekutsvaga zvibodzwa kumberi kwechikwata. Pakambosangana zvikwata zviri izvi munhandare imwe cheteyo, Zimbabwe yakadambura maLone Star 3-0. Asisa chigaro weWarriors Fan Club vaEdward Chimedza vayambira maWarriors kuti asapinde munhandare achifunga kuti akatokunda kare mumutambo uyu.
Inichandoudza maWarriors ndechekuti they are no longer underdogs in African soccer. My teams they've evolved. Look at Lesotho, little Swaziland, look at Botswana. Teams have evolved. Saka pasina chekuti underdog, Ngavatotora game iroro seriously and it's very good for us ma qualifiers kuti gare tatora an early lead ma groups.
Tinotenda Kariati sezvo nguva yedu yapera regai tikupei yeuchidzo yelive talk. Nhasi tiri kutarisa nezvetsaona dziri kuitika mumigwagwa. Anokuonekai ane mufaro ndini Jonga Kandemiri, ndokusiyai mina mutungamiri Nkomo.
Sokuisikati sendaba ku VOA Ndebele. Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola Mugela, emoyeni ngenjabulo ngolwesihlanu mhlaka 9 kunhlangula 2017 nguntungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Namhla sithe yenza umhlangano lo sawenze eHarare. So siuphindile lapho kobulawayo. Sahlanganisa ama political parties akumama bavela kuma different political parties to make sure that our target of 2 million women voters we reach it.
Abesifazana abakwezombusazwe bahlangene lamhlanje kobulawayo behlafuna udaba lwamalungiselelo okhetho luka 2018. Ikomiti yedale lephalamende ebona ngobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe isikhonone ngocuku isizalwane zeZimbabwe eziphathwa ngalo kwele South Africa la kwele Botswana. Kuwaza Friday silomculi we Afrokwasa uZibusiso Ndlovu ocula enguziyi wengoma. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Abesifazana abakwezombusazwe bahlangene lamhlanje eAmphitheatre kobulawayo behlafuna udaba lwamalungiselelo okhetho lomnyaka ozayo, njalo beqhuquzana ukuthi baphatheke kulolu khetho njengabesifazana. Unompumelelo Moyo usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Bekungabizwa ozwayo lamhlanje kobulawayo abesifazana abekwezombusazwe bebuthane eAmphitheatre bekhuthazana njengabesifazana hathi ukubhalisa ukuvota kukhetho oluzayo luka 2018 kuphela, kodwa lokuncintisa ezikhundleni zobukhokheli ukuze kukhuphulwe inani labo edale lephalamende. Unkosikazi Priscilla Misi Hairambu Imushonga umasungula ukusebenzelana kwabesifazana abakwezombusazwe uthi lo ngumhlangano wabo wesibili ulandela abawenzela eHarare.
Namhla sithe yenza umhlangano lo sawenze eHarare. So siuphindile lapho kobulawayo. Sahlanganisa ama political parties akumama bavela kuma different political parties to make sure that our target of 2 million women voters we reach it.
Isakhamuzi sakobulawayo esiphatheka kwezombusazwe unkosikazi Patricia Chabalala uthi kuyamthabisa ukumanyana kwabesifazana lokhu.
Uhlelo lwabomama lokuthi babambane luhle kakhulu njalo kuqakathekile, njalo isikhathi sokuthi omama bantshintshe bathandane ngenhliziyo zabo zonke babambane. Kungabi labandla elithi omama babandlela ithize balutshwana. Lana la mabadlala bamama abatshana asibambaneni lawo thina silamabandla esilabantu abaningi ibandlela abantu abaningi.
Kodwa iningi labo belikhala ngodaba lwencwadi ezikhombisa ikheli abathi lulakho ukubavalela phandle ngoba bengelazindlu njalo kungelula ukubhalelwa incwadi ngumnini indlu. Unkosikazi Evelyn Masayithi webandla le People's Democratic Party uthi lolu ludaba asebalwethulela izeki.
Thina kuthi kuzeki nje thina njengabomama selisibuzele.
Unkosikazi Kazi Gladys Hadebe ongumgcinisihlalo ohlangothi lwabesifazana ebandleni leNational People's Party ukhuthaze abesifazana ukuthi bengagwenxani.
Kudala sisebenzele obaba sisetshenziswa sisikampena sibavotela lo umnyaka bomama 2018 ngumnyaka wethu mama. Asizameni ukuthi ezindaweni zethu singakudlali singanyathelani. Thina sonke sazama ukuthi nxa lapha kunomama welinye ibandla thina bamanye amabandla singagwenxani sodwa. Ibhola lingabe bomama bo-Grace angithi singamakani sodwa ibhola lisi-Grace thina sifuna ibhola ngalo.
Abesifazana bavumelane lokuthi abafuni umuntu ozachawa ngesikhathi sokhetho bethi abantu ababambane okugcizelelwe ngunkosikazi Stylish Magida wezaphu.
Asifuni umntwana ozaya inkonzo. Asifuni umuntu obulala umuntu ngoba ufuna isikhundla. Hayi.
Kobulawayo lamhlanje bekulenjabulo phakathi kwabesifazana kulomoya wokubambana bekhuthazana ukuya kukhetho bebambene ngoba sesiside isikhathi bekhankasela abesilisa ukuba bababuse. Unkosikazi Joyce Mujuru, unkosikazi Thokozani Khuphe, lonkosikazi Lucia Mathibenga ngabanye abangene lumhlangano bekhuthaza abesifazana ukuba babambane. Unkosikazi Mujuru uthe abesifazana abayangena umhlangano wenhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba iUnited Nations bacele abesifazana beZimbabwe ukuba babambane ngesikhathi kuyiwa ekhethweni ngomnyaka ozayo. Ngimele iStudio 7 kobulawayo nginguNompumelelo Moyo.
Okokhela idale lesenethu unkosikazi Edna Madzongwe uthi lanxa inani labesifazana abangamalunga edale leli likhwelile selokhu lasungulwayo lokho lingakafiki kusibanga esihambelana lobunengi babo elizweni. Ekhuluma ngelanga lesibili lokubukisa imisebenzi yedale lephalamende eHarare namuhla, uMadzongwe uthe kathakazeleli inani labesifazana elikhona ngoba liyisilinganiso sokungamachumi amathathu lane ekhulwini kuphela. Idale lephalamende lathi lisungulwa lalilelunga elilodwa kuphela elisifazana. Umsekeli wesikhulumeli sedale leNational Assembly unkosikazi Mabo Chinomona uthe uqakathekile ukuthi abantu bavotele abesifazana ukuthi babamele edale ngoba yibo abazi kuhle inhlupho zikaZulu. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele unkosikazi Rita Ndlovu owake wamela inkulumane edale lephalamende ekubandla leMDC elikhokhelwa ngumnumzana Welshman Ncube.
Mama ngabaningi izizathu eziningi izizathu ezenza omama sicine singabaningi ephalamenti. Hayi uyasica ukuthi kulokuthi khonakhona khonokho ukuthi abomama kasisapotani emaphathini kule ndaba yama-primary elections eyenzakalayo. Uyasica ukuthi omama uyabengala mali yokukhontesta ukuthi ancintisane nomuntu ongubaba ku-primary election. Uyakwazi ukuthi vele ku-politics kwenzakalani, abanye bayakwanisa ukuthi athenge abantu ukuthi bamvotise. So abantu abangabomama babaye bengalayo imali yokuthi bayenze njani, bathenge abantu ukuthi babavotele ukuthi bawine ku-primary election kwenzeke ukuthi baye e-parliament. Two, omama vele kasisukuli kasiphume ezindlini, okuyisizathu sokuthi namhlanje sibe sikhuthazana ukuthi omama kumele siphume siyovota ngobuningi endisisekelayo kuyenzela ukuthi sibe baningi ekholakale lapho okwenziwa khona imithetho ngoba uyakhangela isikhathi esiningi lapho okwenziwa khona ama-decisions uyafica kungabo baba kuphela kungalabo mama. Kuseziyayo ukuthi ne-culture yethu futhi khonokho ukuthi umama vele imisebenzi yakho usekhitchen, abanye omama lokho besesaba ukukhokhela besesaba ukuthengamela, yikho kwenza sibe balutshwana. So izinto ezinjengalezi ziyakhuthaza, la ubona omunye umama ekhuluma phambi kwabantu kuyakhuthaza abantu ukuthi labo lase kufika ezikhundleni zokuthi bakhethe basikume bayezimela labo njengabomama.
Bona omama abasedale lephalamende ungathi bayawuyenza yini umsebenzi ngemfanelo?
Okwakathe futhi ngathi bayenza ngoba sebekuboniswa ukuthi koloku ukuthi sibengabuthaniso mama omama babelazilungele labo ukuthi balelungele lokuthi bakhethe balelungele lokuvota balelungele lokukhethwa futhi so kutshengisa ukuthi imfundiso lokhu siyaphambili abantu bonke sebevuleka ukuthi nxa kumele ufuna ukuthi uyefika esikhundleni lesala kumele abanye omama labo ubakhuthaze ukuthi labangene ezintweni ukwenzela ukuthi la utholele ufikele uzakhangela ukuthi ngathatha i-example yokuthi ku-inclusive government le edlulileyo ekade silayo ngo-2008 omama kulokhu zeliphezulu khona ngale kulokhu uza ku-presidium kwakulabo omama abangaki ukhabhinethi abathathi
uNkosikazi Return Love ngwake wamela inkulumane kudale lesenete kubandla le MDC elikhokhelwa ngumnumzana Walsh Mencube ubexoxa ecingweni le Studio 7 ekobulawayo. Ikomiti yedale lePhalamende ebona ngobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe, iParliamentary Portfolio Committee on Foreign Affairs, sikhonone kakhulu ngocuku izizalwane zeZimbabwe eziphathwa ngalo kweleSouth Africa lakweleBotswana. Kodwa abanye abeZimbabwe kweleBotswana bathi ngaphandle kokuthi umumo womnotho ulungiswe ekhaya, isimo sokudubeka kwabo bephandle kwelizwe sizaqhubeka. Kubika uMartin Ngwenya.
Umgcini sihlalo wekomiti yedale lePhalamende ebona ubudlelwane beZimbabwe lamanye amazwe omhlaba, umnumzana Kindness Baratsa, ubika tshele iPhalamende yeZimbabwe ukuthi abeBotswana labeSouth Africa bahlukululiza izizalwane zelizwe lakhe. UBaratsa uthi bazahlangana leziphathamandla emazweni omabili ukukhonona ngempatho ephiwa ikakhulu labo abeqa umngcele ongekho emthethweni. Iningi elifika inkulungwane lenkulungwane labeZimbabwe lingena eBotswana kanye leSouth Africa libalekela ubunzima besimo somnotho ekhaya. Ngokunjalo abanye eBotswana abafana loMthabisi Dube bathi uhulumende weZimbabwe kafake imizamo ekulungiseni umnotho welizwe okuyiso isiqoqela esiqotsha abantu elizweni.
Hayi, into kumele sizibuze yona ukuthi okwenza ukuthi abantu bebaleke ezweni lakithi kuyini. Uthola ukuthi umuntu uza azihlalele anganawo amaphepha ngenxa yokuthi isimo sibi ekhaya. So uhulumende angaze kukhulumisane leBotswana kumbe leSouth Africa kuyafanana. Okuqakathekileyo ukuthi silungise indaba yethu, silungise ilizwe lethu.
Kunkanti uNkosikazi Abinare uthi ekhaya baxoxwa isimo esilukhuni somnotho okwenza babone kungcono ukubhensela ukuhluluzwa eBotswana. Uthi liqiniso abantu baphathwa ngochuku kodwa iZimbabwe kumele ilungise indlu yayo.
Abantu bayahlukuluzwa yebo, kodwa indaba evele isiqokoqela iwo umnotho weZimbabwe. Lamanye amazwe asediniwe ngodaba lwakhona.
Omunye weBotswana umzana Tsepo Busaletsu uthi abangena elizweni ongekho emthethweni bayahlukuluzwa ngoba bebonakala njengabantu abazodala amacala.
Illegal immigrants from Zimbabwe will always be a challenge.
Yona ukuzahlala kuludaba oluhluphayo phakathi kwamazwe omabili. Ngoba iBotswana ibona angathi abangena elizweni ongekho emthethweni bazodala amacala.
Abangena elizweni okungekho emthethweni bathelwa imvubu bengakabuyiselwa eZimbabwe, kodwa sekube lokukhonona ukuthi abanye baphuma belimele kakhulu. Kulomunye osanda ulahlekelwa lelihlo ngemva kokudutshulwa amapholisa, ukanti omunye kasenelisi ukuhamba esesebenzisa isihlalo samavili i-wheelchair ngemva kokuthelwa imvubu. Amazwe omabili ahlala njalo nje edinga indlela angahluza ngalo udaba lolu lwabangena eBotswana ongekho emthethweni. Umhlangano ogcina we-Joint Permanent Commission on Defence and Security ubanjwe eGaborone evikini esanda kudlula kodwa kungatholakalanga mpendulo. NginguMartin Ngwenya wendaba ze-Studio 7 ngeSavron kweleBotswana.
Live talk lamhlanje sixoxa ngengozi zomgwaqo ezikhanyase zivangela imfa yabantu abanengi ngenxa yezizathu ezithiyeneyo ezigoqela ukonakala kwemigwaqo lamaphutha abachayeli. le Studio 7 esagaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafithane. Umumo wezombusazwe kwele Bhilithane usuyingxabangxoza ngemva kokhetho oluqhutshwe kulelo lizwe izolo. Impumela yalo etshiye ibandla eliphikisayo eleLabour Party selilezikhundla eziningi. Elamaconservatives lona elikhokelwa inhloko kahulumende unkosikazi Theresa May lilahlekelwe izikhundla eziningi. Amazwe asemhlubulweni we-Asia Pacific abikwa esebhekanelo kuqonga okukhulu kodubo lokuhlaselwa kwemitshina yakulezi nsuku, amakhompyutha, olwe-cybercrime kanye lokuntshontshelwa kwabantu izimali. Omunye wabasakhulayo abaza ngapha eMelika ngeviki ezayo ukuze funda ngobukhokheli obuqotho phansi kohlelo lweMandela Washington Fellowship, unkosazana Nomalanga Ndlovu, uthi ukhangelele ukufunda okunengi okuzamphathisa ekuthuthukiseni inkampani yakhe.
Ngiyajabula kakhulu ukuthi lami ngikhethiwe ukuthi ngihambe eDrake University, and into engiyikhangeleleyo yokufunda. I think kuqakathekile ukuthi sifunde ukuthi amanye amazwi ayenzani njalo baphumelela njani. So into yokuqala engiyikhangeleleyo ukuthi ngifunde ngikwanise lami ukurepresenta abantu bakoBulawayo, lamanye ama-young people abafuna ukuhamba next year.
Kahle kahle wena kuyini okwenzayo empilweni?
Mina ngile company yami okuthiwa Outspoken Consulting, and ngiyafundisa abantu ukuthi bakwanise ukukhuluma phambi kwabantu nxa belama-presentation abayenzayo, ama-business abo kumbe ama-presentation for anything. Ngiyabafundisa ukuthi ba-presente njani, ukuthi nxa bemi phambi kwabantu bakhangeleke phambi kwabantu, ngoba kwesinye isikhathi ungaba ne-product emangalisayo but ungayehluleka ukuthi uze-express-e kuhle phambi kwabantu, then awusezuphumelele ngendlela owade uzaphumelela ngayo nxa ukwanisa ukukhuluma kuhle.
Ngezinye indlela uyenza i-public speaking?
Yeah, public speaking training, yeah. I think singayifaka njalo, ingaziseka better. That's just a part of it.
Uyiqale nini inkampani yakho?
Last year ngo-January.
Kahle kahle kuyini okubonile okwenza wavusa likampani?
I think ngimengangithanda nje ukukhuluma, then ngasembona ukuthi kona kulabantu abaningi abafuna uncedo, abafuna usizo nxa bekhuluma, bengabe besebenza kumabhizinisi amakhulu, bengabe besebenza ezikolo, njalo even abantwana labo kuqakathekile ukuthi besabancane bakwanise ukukhuluma, ngoba emhlabeni kathesi uma zithulela kaphumeleli, ngoba kulamuntu okwaziyo ukuthi ufihle ngaphakathi kwakhe. So umuntu angakwanisa ukuthi akhulume, uyakwanisa ukuthi azwakale, abantu bamuzwe laye phakathi kwekamphakathi. So ngabona ukuthi kuqakathekile ukuthi abantu bekwanise ukukhuluma kuhle bengayisabi, bengelavalo.
Unkosazana Nomalanga Ndlovu ngomunye wabasakhulayo abakuhlelo lweMandela Washington Fellowship. Lithiye indlebe kusasa elizwe siqhubeka sixoxa labanye abakulolu hlelo. Kwezemidlalo lamhlanje, umsekeli weqembu leHighlanders uJosephat Mzaca Ngulube utshengisele koBulawayo namhla ekhonona ngesijeziso esetheswa leli qembu yiPremier Soccer League ngemva kodlakela olwenzakala mhla leli qembu lidlala lele Dynamos enkundleni yeBaba Fields ngenyanga edluleyo. Kubika uJoseph Njanji.
Ungulube ubhodi idolobho lakoBulawayo ephethe ibhakane ebelilotshwe ngakwelinye icele ukuba imali efika 4,000,000 okumele ibhadalwe liqembu le-Highlanders njengesijeziswe sokuba abalandeli baleli qembu badale ukuba umdlalo walo leqembu le-Dynamo ungapheli ngenyanga edlulileyo iningi kakhulu, kanye lokuthi umgcinisihlalo weqembu lelo uPeter Dube wamiswa ukuphatheka kwezenguqu inhlanganiso yezifa ebiselwe esikhundleni sakhe. Ngakolinye icele ibhakane likamzacabe lilotshwe ukuba ubudlwangudlwangu wabufunakali emdlalweni wenguqu inhlanganiso yezifaka itshiyane lobukhohlakali ezombusazwe kazifunakali ebholeni, kanye lokuthi abonompembe betshiyane lokuphemba ubudlwangudlwangu. Phezu kwebhakane kumacele omabili bekulesitsho esithi asifuni bombulu esidume ngemva kwawo umdlalo ongasaphelanga enkundleni ePapa Fields mhlazili-14 ngoNkwenkwezi, kuthi ngaphansi bekulotshwe ukuba ayisoze ibulawe uyala umzaca. Ekhuluma nomsakazi weStudio 7 uNgulube uthe ukhethe ukutshengisela eyedwa ngoba ngendlela imuli ye-Highlanders enkulu ngayo bekungonakala nxa abalandeli baleli qembu bengatshengisela ngobuningi babo.
So iko nkethe ukuthi mina ngibhode ngiyi-1 ngiyenze demonstration le sengihamba sengisubmitha on behalf of the Highlanders family. Inhlupho esilazo like 1 corruption eku-referring. Isithotho esiku-referring, we've got corruption, we've got people like Chiangwa bringing politics in soccer. One time ngambona uChiangwa uyabe busy ekuZanu PF exoshana labo kasukele ilanga elandelayo uzambona esenguye osebenza ku.
UNgulube uqale ukutshengisela kwakhe ngaphandle kwesitolo se-Pick and Pay Hyper, wahamba wayadlula ema-ofisini enhlanganiso yezifa, wasegcina esithombeni soya ngumsekeli kamongameli welizwe uDr. Joshua Mqabukonkomo, lapho afundele intatheli lozulu izikhalazo zakhe phezu kokuphathwa kweqembu le-Highlanders zinkokheli zomdlalo wenguquko leZimbabwe. Kolunye udaba olumelana lomdlalo wenguqu, iqembu elimela ilizwe emdlalweni wenguqu elaziwa kakhulu ngegama elithi ama Warriors ngesonto lizadibana leqembu elimela ilizwe leLiberia enkundleni National Sports kumdlalo walo wawuqala womkhankaso wokudinga amaqembu aza kuyadlala kumncintiswano we-Africa Cup of Nations ozaqhutshelwa elizweni leCameroon ngomnyaka ka-2019. Iqembu leZimbabwe leLiberia kusibaya sikaGroup G ndawonye lamaqembu amazwe athi eleDemocratic Republic of Congo kanye leCongo Brazzaville. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
It was a Friday, my darling. Was a Friday, seven to pogine.
Was a Friday lamhlanje sihamba lomculi weAfro Kwasa uZibusiso Ndlovu ocula enguziwe ngoma osethule idlalate lakhe elitsha elilesihloko esithi ngivuswa isililo. UBenedict Nhlapo uyalandisa.
Nesizwa esakhulayo uziwe ngoma othotshulwe yingwe kukame ePlumtree. Umculo walensizwa ikhwasa khwasa yaseDRC ayixubanise lo mdumo osendo lwamaTswana. Uthi kwezinye ingoma zakhe uye wagwekwa abakhonale eDRC, kanti eBotswana uhamba lo mculikazi odumileyo uSlizer.
Bahlala kuyo luthola kuqala ngolo uzotshela abanye leli CD leziwe ngendlela ephezulu kakhulu. Lingithethe 2 years ukulenza and nabantu engisebenze nabo, ama-guitarist engisebenze nabo kuleli album, ngisebenze nabantu abana-experience kakhulu ngoba ngisebenze noSamurai Ngingo omunye odlale i-lead waseCongo. Then i-rhythm ngasebenza noMasamba, uJoseph Masamba waseZambia. Then i-bass wadlala uKuthi wasezimbabwe. So the best ma-guitarist ase-Africa.
Ledlalade lakhe lengoma ezisikhombisa kule yona ethi ngivuswa isililo ukhala ngalabo abafulathela abazali babo ekhaya babachiye besidla imbuya ngoluthi bona ngapha bezifela ngamakhumkhumu. Uthi ke nxa eseyixubanisa la magitala omdumo wesitswaneni kuphume uluju oludliwa womuntu ebotshelwe.
Skebe
lobanje abaculi abaningi befisa ngazo zonke indlela ukuyaduma emazweni. Uziyena uthi i-Afrokwasa yakhe ufuna idume kuzokazi le-Afrika.
Iphupho lami kuzibona sengidumile kakhulu e-Afrika, mhlawumbe sengiwumculo nami osedume kakhulu e-Afrika, ukuthi sengadlala noma kuphi e-Afrika. Sengumuntu mhlawumbe osefana nabo-Chameleon, sengingumuntu osefana nabo-Khanda Bongo.
Balutshona abaculi beZimbabwe abathe ngokungena kwezomculo behluka kulokhu okujwayelekileyo. Yinengike lingena kwezerumba ezokholo, imbube, i-house loba i-hip-hop. Uzikena uthi zitholele lidlalade nawe njengom-Afrika, uzincome ngobu-Afrika bakho. Lesturo 7 Johannesburg le South Africa ngingu Benedict Nhlapho.
Iba uhlelo lwethu lwalamhlanje kodwa singake hlukani isikhangele ebezihamba phambili. Abesifazana abakwezombusazwe bahlangene kobulawayo lamhlanje behlafuna udaba lwamalungiselelo okhetho. Ikomiti yedale lephalamende ebona ngobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe ikhonona ngocuku izizalwane zeZimbabwe eziphathwa ngalo kwele South Africa la kwele Botswana. Kwaza Friday bese lomculi we Afro Kwaza uziwe ngoma. Kwanelo kwalamhlanje mthwakazi omuhle olivalelisayo ngontunga milinkomo. Matuka nduna bafupatila.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.